Takava nemukana wekuenda kuApollo Theatre kuNew York, New York City. Vakandishedza ikoko mushure mekunge ndaonekwa neone of the producers weDeaf Comedy Jam, inova iyo a legendary show yestand-up comedy muno muAmerica. So one of the producers anonzi Bob Sumner akandiona akati aroda kunguti ndive ndichiperforma ikoko, yakanga iri Africa Heritage Week. Saka takanga tiri bacomedians 3 akashedzwa, and paakandikoka akati ndiwo uchange uri headliner. Saka ndokuwana kwandakaita show iyoyo.
Mataura imi kuti yakanga iri Africa Heritage Week, yakamira sei Africa Heritage Week? Mungaitsanangura here?
It was a week yavakanga vachicelebrata kupembera Africa ne zvese zvinoitika muAfrica, ne vese vari mudiaspora. So vakanga vachida kurepresentawo kuti varatidze kuti pane macomedians abva kuAfrica or ari muno muAmerica, akabarwa kuAfrica ari muno muAmerica, ari kusumudzira field yecomedy. Saka ndo kuwana mukana kwandakaita kuti tive ikoko.
Saka makanzwa sei mukoma kainga kuwana mukana iwoyo?
Chakava chinhu chakandishamisa kuti ndakapiwa mukana iwowo. Ndakanzwa kufara kuti ndasumudzirawo nyika yedu yeZimbabwe kuti pawanikowo munhu ari kuita comedy palevel iyoyo. So ndakanzwa kufara, nanhasi ndiri kunzwa kufara izvezvi. Saka ndiri kutenda nekuti ndaramba ndichifamba naro bhora iro riri rekusekesa vanhu muno muAmerica. Ufunge chokwadi, vakafara, vakatigamuchira zvakanaka stereki. Pakapera mutambo wacho vakati aiwa uyu mukomana uyu ngaadzoke. Saka vakandishedza kuti ndidzokeko April 2nd, ndinenge ndiriko kuApollo futi ndichiita mashow edu ekomedhi yawo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchiita zvemitambo inotsetsa vanhu iyi?
Ini ndava ne 15 years ndichiita comedy muno muAmerica. Actually, yatopfuura yato ku 17 years. Kangano kuti ndamu 2022 zve. Saka yato 17 years ndichiita comedy muno muAmerica. So ndafamba naro bhora iro riri kwenguva yakati kuti. So kungowanikwa uchishanda nevakuru vacho vecomedy zvinhu zvinofadza.
Vateereri vangada kuziva kuti mukoma Alfred Kainga vakamira sei?
Ini ndiri mukomana akabarwa kuHarare kuMbare. Ndokwandakakurira ndichirerwa namai nana mbuya nasekuru nemhuri yese yekwaMuzambindo, kunova kandokarayerwa ndokumba kwana amai vangu kwemadzisekuru vangu. Ndisaka ndakurira muMbare, ndikadzidza kuchitsere primary, ndikazokurawo ndikaenda kuPrince Edward School for high school. Saka ndakanga ndiri mukomana wesasika, kuzi kana wakakurira muMbare waifanira kunge uri wezvibhakera kana wechitsotsi kana webhora kana wekutaurisa. Saka isu takawanikwa tiri kudandara rekutaurisa, ndokwatakanga tiri tichingosekesa vanhu. So tatiri vemorari.
Saka muri kutambirwa sei muno muAmerica nemamuri kufamba muchiperforma? Tichinzwa kuti vamwe vanotarisira pasi nyika dzekuAfrica.
Aiwa, ichochi chokwadi kuti vanenge vachimbotarisira pasi especially nyika dzedu idzi dzavanoti third world. But chandakaona ndechekuti ukaramba ukashingirira pachinhu chako uye kana tarenda rako riripo bedzi, aiwa, vanhu vanobva vakurumidza kuita sei kubatana newe vokusumudzira. Saka inini ndinotenda zvangu kuti muno muAmerica vakandipowo mukana wekuteererawo komedhi yangu, vakaona kuti inga murume uyu anenge ane chato rinacho. Saka ndo vanhu vakatondisapota especially handidi kunyeba zvangu kana iri yavanoti African American community, kuchizoterwawo neiyo broad white American audience. Saka ndakakwanisa kuita capture those two, ndokundisumudzira kwavakaita. Vanofara, vanosapota, unotinyatsoona kuti vari kutonakirwa. Plus ivo vabva vazonyatsodoo kuda kudzidza kuti vanyatsonzwisisa kuti iko kwaunobva kwakambonyatsoita sei. Nekuti zvavanenge vachifungira nezvavanenge vakuzoona kuburikidza newe zvinenge zvakasiyana. So ndomukana wandaitowo nekuti ndabva ndavadzidzisawo kwandinobva, bvava kutoona kuti inga kutonotobvawo vanhu chokwadi. Ufunge zvataa tichinzwa pamaredhio nepamatv zvakasiyana nezvatiri kuona.
Mati, mambonoitawo here mitambo yenyu iyi kuZimbabwe, uye kana makaenda makatambirwa sei?
Kana kuri kuZimbabwe ndinonzwa kufara kuenda kuno perform kuZimbabwe. Ndaenda kuZimbabwe kakaviri and pese pandaenda vanondigamuchira nemaoko zvakanaka. Vanobva vauya vauzara votenga matickets vanenge vachida kunyatsoona comedy, saka ndinonzwa kufara kuti ndinotori nefan base yakakura sere kuZimbabwe, nekuti vanhu vekuZimbabwe vanenge vachifarawo kuti tino mumwe wedu ari kuti representa kupi kuAmerica. Saka kana achidzoka kumba tinoda kumuratidza rudo, vanondiratidza rudo chokwadi, saka ndinofara.
Mune vari kusimukirawo here mune zvemitambo yenyii vamuri kushandawo nawo kana kubatsira kuZimbabwe?
Ndabatana nevamwewo vadiki vari kusumuko vekuZimbabwe vandobatsiranawo navo. Vanenge vachimbondibatawo kana pamafoni vachibvunza kuti pakadai todii, pakadai todii. Ndine vamwe vairi vatoyambuka kuno uku, neumwe ari kuuya manje manje vandikukwanisa kubatsira kuti auye kuno kuti asumudzirewo mutambo wake wekomedi. Ndezvekubatsirana. Chandakadzidzawo inini mwari namangu munomu ndechekuti vanoti the pie is big, too big to keep to oneself. Saka unokwanisa kutoti munhu wese awane chidimu 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 chake, tese tikadya tinobva taita sei taguta. Saka chisi chinhu changu chekuti ndingati comedy ndeyangu chete, aiwa hazviiti nekuti market yacho yakatokurisa. Saka ndinenge chidako chishuvo changu ndechekuti tivane maZimbabwean comedian akawanda akwanise kutekeshera nenyika yese, vazive kuti we are a brand of Zimbabwean comedy. So ndokubatsira kwandiri kuita ikoko.